Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu mbudzi 4 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumiriri weDemocratic Party musarudzo yemutungamiri weAmerica, vaJoe Biden, vari kutungamira mumavhoti averengwa panguva yataenda pamhepo. Chizvarwa cheZimbabwe chinotaura zvaitika mudunhu reIndiana rakunda mumiriri weRepublican Party vaDonald Trump. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti nyika dzakawanda dziri kutarisira kushanduka kwehurumende yeAmerica. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzotaura pamusoro pekusungwa kwemutori wenhau ane mukurumbira munyika, Hopewell Chingono. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Apo taenda pamhepo, matunhu emuAmerica achiri kuburitsa zvakabuda musarudzo dzakaitwa nezuro munyika yose. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari mumiriri weDemocratic Party musarudzo yemutungamiri weAmerica, vaJoe Biden, vari kutungamira kubva kune zvaburitswa kubva kumatunhu anoti Delaware, District of Columbia, Maryland, Massachusetts, Vermont, New York, New Jersey, neVirginia neColorado. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muVirginia, vaDan Moyo, vanoti sarudzo dzemudunhu ravo dzafamba zvakanaka chose.
Ndo mavhotero atakaitawo nesu tichisapota vaBiden. Saka tiri kuexpecta vhele kuti Virginia irambe iri blue ichisapota maDemocrats. Saka zvinofadza chaizvo kunzwa kuti MSNBC yatodaidza kuti Virginia yahwiniwa navaBiden.
Sei zvichikufadzai kuti Virginia inogona kuva yahwiniwa nemaDemocrats?
Chekutanga ndo state yangu kwandinogara and neniwo ndakavhotera Joe Biden, so zvinofadzawo kuona kuti neni ndiri muriti yevanhu vanofarira maDemocrats muVirginia.
Kwamuri imimi zvinoreva chii?
Kwandiri zvinoreva kuti chance yekuti Joe Biden ahwine White House iri kutokura, because election iyi yakakosha steregi kuchinja zvinhu takaona mademos maprotests anga achiitiwa related to racism nezvinhu zvakadaro. So vanhu vakawanda vazhinji neniwo takatarisira kuti vaBiden vangahwine kuti zvinhu zvichinje. So zvinofadza kana tichinzwa kuti mastates akaita sana Virginia avhotera Joe Biden.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muVirginia, vaDan Moyo. Ukuwo mutungamiri wenyika uye vari mumiriri weRepublican Party musarudzo iyi, vaDonald Trump, vatora matunhu anoti Kentucky, Indiana, Oklahoma, South Dakota, Alabama, Tennessee neArkansas. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reIndianapolis mudunhu reIndiana, iro raenda kuna vaTrump vaOwen Glove, vanoti hazvishamisi kuti vaTrump vakunda mudunhu iri sezvo kune vatsigiri vavo vakawanda vanomirira navaTrump kunyange zvavo masei. VaNglove vanoti Zimbabwe inogona kudzidza zvakawanda pamusoro pekuita kwesarudzo murunyararo uye kuremekedza vanenge vasarudzwa nevari zhinji sezvaita mudunhu ravo. Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 aita hurukuro navaNdlovu kuti tinzwe mafambiro aita zvinhu kuIndiana kwekare.
Kwedu kuIndiana kwatiruko, so far vaTrump vakatungamirira, tichaona kuti zvichasvika kupi zvakadaro. Asi zvazvinoratidza ndezvekuti America ine democracy, vanhu vanoita zvavanoda, vanobvita kuvhotera munhu wavanoda, kwete zvekurongwa kana zvokumanikidza zvatinoita kune dzimwe nyika, ichitadza kuti vanotipinza muzvigaro tinovatonga pane kuti tivatungamirire vachitiudza zvavanodaiwo kuamerica zvinoita zvakasiyana saka ndoimwe lesson yatinofanira kudzidzawo kunyika dzedu kuti vanhu ngavasununguke vavhotere munhu waanoda
mungaone nyaya yekuti vapence vanova mutevedzeri wavadonald trump vanobva ikoko kuindiana yabatsira vadonald trump here kuti vahwine munzvimbo iyoyi
tokuona kwangu zvangu nekuziva kwandinoita vapence vakanga vasiri munhu anga ari kupopera zvake kuindiana nokuti kana pavakazodaidzwa kuti vaende kuwhite house ka paitori nemaposters aitonzi pence must go he was very unpopular asi zvekuita kuindiana ita zvokuti indiyo state ine vaya vanonzi Ku Klux Klan vanhu vanoda kuti vazviite varidzi venyika yemuamerica saka ndo imwe iripo kuti vanhu vedzimwe ndudzi vatema maspanish nevamwe vashoma ava vechiamerican vanoda nyika yavo vanozviti tisu varidzi venyika ndo vakawandisisa saka ndokusaka muchiona president trump vakatungamira zvavapensi kwete he was not the most popular person
zvii zvingadzidzwe nezimbabwe pane zvatiri kuona zvichiitika imo muno muamerica panyaya yesaru
tinodzidza zvakawanda kuti zvatinofunga vanhu dzimwe nguva zvinozobuda zviri nokuti vanhu vangu vachitarisa kuti koivo vapensi vane zvavangu vasiri popular saka vabatana navatrump vangazowana mavhoti here asi zvinhu zvinopinduka voshaya kuti zvakamira sei asi sezvo ndichitaura oredi kuti aiwa indiana inyika yakazara kana nechiti vemarepublicans yes asi vaya vari so extreme vaya vokuti ndo vanoda kuzviti kana zvikaramba tinosiyira nyika yedu
avo vange vari vaowen dlovu chizvarwa chezimbabwe chiri muamerica vachitaura namarvelous muhlanganya uye vari kuindianapolis mudunhu reindiana kuti munhu adomwe semunhu akunda musarudzo yemutungamiri weamerica munhu uyu anofanirwa kunge awana maelectoral college anodarika mazana maviri nemakumi manomwe nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzinoti matunhu ane mutambo mukuru kuvaviri ava anoti Florida, Texas, Ohio, Pennsylvania, North Carolina neVirginia. Tabata nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika Dr. Chipo Dendere kuti tunze maonero avo musarudzo dzemuamerica.
Kazhinji kana tichiita sarudzo dzekuti ari mutungamiriro wenyika ndiye zvekare ari pabalot kashoma mupolitics dzemuno muamerica kuti mutungamiriri wenyika aluze election takagumisira kuzviona pana Bush wekutanga wo takazviona zvekare pana Jimmy Carter asi kazhinji zvinonetsa election yeiko zvino maonero edu ndeyekuti ichange iri padyo napadyo pamusana pemashandiro anoita inonzi electoral college yemuamerica yekuti havatarise kuti awana mavhotsi akawanda pavanhu ndiani vanotarisa kuti awana tinoti electoral college ndeupi
mungakwanisa kutitsanangurirawo pamusoro peelectoral college
hongu electoral college yakagadzirwa zvichiitirwa kunzi mastates kufanana nemaprovince edu kumusha ane vanhu vazhinji asave ne too much same election saka zvinoreva izvo kuti electoral college yekunzvimbo diki pane California inenge ine simba rakawanda maelectoral college votes akanyanyisa kukosha mumaelections anowanzenge ari kuna Florida, Texas, Michigan, Pennsylvania saka kana vachinge anenge awana mavhotes anodarika 50 mumastate iwayo ndiye anobva awana maelectoral college votes ese zvaelection ndozvadaitika kuna muzvare Hillary Clinton muna 2016
ko kana nyaya iyi ikanzi yaenda kumazitare edzimhosva zvinofambiswa sei apa
zvinenge zvakugadziriswa nesupreme court asi zvisati zvasvika ikoko mavhotsi ese anotoverengwa kunyange vachizoverenga nemaoko chaiwo zvozoenda kusupreme court supreme court ndiyo yozodecida
nyanzvi munyaya dzematongero enyika Dr. Chipo Dendere vachitaura vari parunhare vari kumassachusetts nyanzvi munyaya dzematongero enyika uye vachidzidzisa paDeFry University mudunhu reOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vekunze vari kutarisira kuti hurumende yemuamerica ichinje sezvo hurumende iripo yavatrump pari zvino yakacheka ukama hwayo nemadzisahwira eamerica kwenguva yakareba Vama socha vano tivo vanoru vila kodzero dzevanhu pasi rose varikutarisira vo shanduko sezvo hurumende yava Trump ichiratidza seinofarira vatungamiri vanoshungurudza vanhu munyika dzavo sezviri kuitika ku North Korea.
Ndinoona sekuti makuku aya akaoma chaizvo asi tichitarisa mavonero atinoita zvinhu zvamaelection kunyaya dzekumari uku kunyaya dzekubhizinesi uku kubvira mwedzi yapfuura tichizosvika kusvikira nanhasi chaiye tinoona sokuti mabhizinesi kwakarerekera kuti vabhaidheni vari kuhwina nokuti chinofanira kuziva vateereri vekuti nyika ipi zvayo yapasi rose zvinoitika kupolitics zvinenge zvichibvira kumabhizinesi nokuti mabhizinesi ndiwo ane mari yacho anogadzira mari yacho inozoinda yoenda kumaelection ukukambira kwese uku saka tichasotarisa bhizinesi sokumuka kwataita nhasi tinoatsokuona kuti kuwall street kumastocks uku kwatotaura kare nokukwira kwaita mastocks ukunyanzi zvemari ukunyanzi zveutano nenyaya dzokumaindastry uku amuka akakwira chaizvo zvichinge izvo zvinodavira kuti vabiden vari kuhwina.
Profesa Masocha, munofunga kuti America ichachinja zvakadini mukuzvidzana nedzimwe nyika mushure mesarudzo idzi?
Zvinoenderana nokuti kana vabiden vakahwina kuzvidzana kweamerica nedzimwe nyika dzapasi rose kuchabudirira chaizvo kuchakura asi kana vatrump vakahwina sokuziva kwatinovaita vanoti america first kuti america zvinhu zveamerica muamerica ndo zvinofanira kukudzwa zvaita kuti vapesane nenyika dzimwe dzinofanira kuzvidzana navo nekuzvidzana sana britain izvo pane zvinhu zvakawanda zvinoitika pasi rose asi vabiden somunhu wagara mupolitics unoona kuti ai wakachara chimwe achitswanyinda kuti america ive nomupurumbira wainawo nhasi zvinofanira kunge kuri kuzvidzana nedzimwe nyika saka vabiden vakahwina ukama nyika dzapasi rose neamerica hunokura kudarika vatrump vakahwina.
Dzimwe nyika dzepasi apa kana dzakatarisa america munofunga kuti chii chadzinotarisira kubva kuhurumende inenge yahwina apa?
Nyika pari zvino dzakatarisa kunozoita kuti america ikwanise kubatana nenyika idzi kunyanyanyanya panyaya yakabudwa neamerica yeclimate change yamamiriro kunze america yakati hainoina zvichikatarisa futi america kuworld health organization iri kubatsira kurwisa covid-19 america navatrump vakati aiwa hatichavapi mari ikoko saka tarisiro yenyika dzapasi rose nedzokuti vabiden vakahwina vanodzokera america inodzokera muubatanidzwa hwepasi rose hwokukwanisa kurwisa zvinonetsa vanhu zvandataura izvi zvemamiriro okunze pamwe chete nechirwere chapambira pasi ro checovid-19 haizenge iri nyika inoramwa yobuda sezvakaita vatrump kuti unobva varamwa kobuda kuti hatichaisi mari kwadaatiisa ikoko totarisa zviri muamerica imomo.
Kana takatarisa zvemabhizimisi sokuona kwenyu munofunga zvichafambiswa sei mukudyidzana kweamerica nedzimwe nyika?
Ndinoona kuti kana vabiden vakahwina kufambidzana kwemabhizimisi kuamerica nekune dzimwe nyika achafambira chaizvo nokuti ndicho chinenge chinhu chavabiden kuti aiwa tikahidzana nedzimwe nyika izvo ndo mafambiro anoita ufumi hwenyika kuti ufumi hwenyika hwamazivano nokuda kwokufambira kwaana indaneti nokuda kwokukwanisa kufamba zviri izi kuenda kune dzimwe nyika nendege idzi hazviiti kuti nyika ikwanise kubudirira isina kuhidzana nedzimwe nyika saka pasi rose rakatarisira kuamerica kuti rinatsokuona kuti vabiden vakahwina vachabatana maoko nesu pamabhizinesi nokuti mabhizinesi vamaamerica munoo mazhinji anogadzira zvinhu zvavo kana kugadzirwa zvinhu zvavo kunyika dzakasiyana-siyana dzapasi rose.
Muzvinafundo Eliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University kuOhio vange vachitaura vari parunhare vari kuOhio kwekare.
Makateerera kuStudio 7 tirikutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6175 ne-7255 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa wokunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 pa shortwave. Kana mchida kunzwa chirongwa che Live Talk, tibatei pamasaisai anoti 13860, 15460, 909 AM kana 4930 kHz.
Munhu mumwe chete akafa nezuro nechirwere cheCovid-19, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana maviri nemakumi mana nevatanhatu. Richizivisa zvarakawana nezuro manheru, bazi rezveutano rakati vanhu makumi maviri nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi nezuro wekare. Vanhu gumi nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi vanga vachigara munyika, uye vaviri vachinzi vakadzoka munyika vachibva kuSouth Africa nekuZambia. Vanhu vabatwa chirwere ichi munyika yose vape zviuru zvisere nemazana mana ane gumi 8410, uye vapora vave zviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nevaviri, zvichitevera kupora kwevanhu vatatu nezuro. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vape mazana maviri nemakumi maviri nevaviri. Mutori wenhau Hopewell Chingono akasungwa zvekare nezuro, mapurisa achimupomera mhosva yekutyora mutemo weCriminal Law Codification Act, achinzi akasvidza dare rekunyora nekunyora pakaita padandemutande reTwitter, uye kuda kuvhiringidza kutongwa kwenyaya yake yaakambopomerwa yokupesvedzera vanhu kuti varatidzire. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanyora paTwitter vachiti mapurisa ave kuferefeta zvakanyorwa navachingono paTwitter yake, achinzi akati pane vamwe vachuchusi vari kumuudza zviri kuitika. Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi inodzidzisa mitemo paKent Law School kuBritain, Dr. Alex Magaisa, kuti tinzwe maonero avo.
Kusungwa kwa Hopo Chingono hakunyanye kushamisa, nekuti kunoenderana nehunhu hwehurumende yavamunangagwa. Ihurumende isinei nekodzero dzevanhu, ihurumende inotya kuudzwa chokwadi, ihurumende inoti kana pakaita mutapi wenhau anotaura nyaya dzecorruption, kunyanya pakaita corruption inobatana nevanhu vari mudhuze naivo mutungamiri wenyika, vanoita ukasha, hurumende yese inoita ukasha.
Munga pamuenzaniso here Dr. Magaisa wezvamuri kutaura izvi?
Munoona zvakaitika musuno uno zvekuti ava vanonzi vaHenrietta Rushwaya vakabatwa vachida kubuda negoridhe munyika. Ndiyo nyaya huru iko zvino iri kutsviriridza. Asi nekuda kuti hurumende iyi inzvengese nyaya iyi iite sekunonzi haina basa rakanyanya, yotanga kumutsa dzimwe nyaya dzakaita sedza kusungwa kwava Hope Chingono kwavaita uku kuda kuedza kudzingaidza, nekuti kaimbwa dziri kumhanyira kunobata shuro, poita mwana uya oda kuchinja maitiro kuitira kuti imbwa dzishaye kukuenda. Nyaya iripo ndeye goridhe rakanga achida kubiwa iri. Goridhe rinotaridza kuti ranga rine vanhu vakawanda vakuru, asi nyaya yoda kunzvengeswa poita senonzi paita nyaya huru yavaChingono vasunga vanhu vese votanga kuti pano vaChingono ngavaburitswe, vanhu vokanganwa nyaya dzamai Rushwaya nevamwe vese vari pao. Uye kungombunyikidza vanhu, kungombunyikidza vatapi venhau kuti vatapi venhau vatye kuburitsa nyaya dzeuori dzinoitika munyika idzi, vanoenda vanosunga ivo vaya vanonzi vari kutaurisa panyaya dzeuori hwenyika vakaita sana Hope Chingono.
Asika mapurisa ari kuti vaChingono vakachikora mutemo weCriminal Codification Reform Act vachienda padande mutande zvavanonzi vanga vasingafaniri kuita, vachinziwo vakatiwo vane vamwe vachuchisi vari kuchuchisa nyaya yavo vavari kutaura navo, munoti kudini mashoko?
Aiwa, chiripo ndechekuti mapurisa kana achinge achida kusunga munhu sezvo akaita vaChingono havashayi chekuvapomera. Uku kungopomerwawo kwavari kuita handione iri mhosva inganzi mhosva inomira mudare chero rakazvimirira rega. tweet yacho iri kunzi vakanyora vachingodo vachidzi vari kudzi vaishora dare. Hazvirambidzwi kuvatori venhau kuti vanyore vachiita inonzi fair comment pachirungu.
Nyanzvi munyaya dzemitemo paKent Law School kuBritain, Dr. Alex Magaisa vachitaura vari parunhare vari kuBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti haoni sekunge hurumende yakazvipira kuti varayiridzi vadzokere kumabasa gore rino zvichitevera mari yakanga yavimbiswa nevarayiridzi nehurumende nezuro inoita zviuru gumi nezvishanu zvemadhora emunyika asi ikarambwa nevamiriri vevashandi. Mutungamiri werimwe remasangano evarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti mari iri kutambiriswa varayiridzi inoratidza kusvora basa revarayiridzi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rakanyorawo paTwitter richiti nhengo dzaro hadzisi kuzotambira zvakavimbiswa nehurumende. Hurumende nezuro yakati inokwanisa kupa vashandi vayo zvikamu makumi maviri kubva muzana zvemihoro yavo, pamusoro pezvo ichipa varayiridzi zvikamu gumi kubva muzana zvemihoro yavo semari yekubatsirikana munguva yeCOVID-19. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri West Studio 7 na vamasaraure.
Mari inokwana kuita 15,000 RTGS iri kunzi ingatambirwe naticha ari kutanga kupinda pabasa nehurumende. Kutuka chaiko kuri kuitwa nehurumende kuratidza kusvora basa revarayiridzi, kuratidza kushaya hanya nedzidzo, kuratidza kushaya hanya neugaro wevarayiridzi avo vanokovawo macitizens anoda kurarama achidya achiriwanawo zvakakwana zveupenyu. Panguva yepo vadatam line apo yatodarika 20,000, hurumende yedu inoramba ichiita chivindi chekuuya nemari yakadaro kuvashandi. Tinoramba mari iyoyo ende tichiti varayiridzi vachazoramba vasingaende kumabasa kusvika nhuna yemari yavo yagadziriswa.
Taona kuti sangano reApex Council raramba kutambira mari iyoyi yamuri kutiwo ishomai. Munoti nedanho ratorwa neApex Council iroro imi semasangano evarayiridzi?
Tinofara kana veApex Council vachirangarira kuti vane vashandi vanotarisira kuti vawane kuchetere kunyange zvavo vasina mandate, asi kana vachinge vaita zvinhu zvakaita sekudai hatingapikisani navo. Tinoti babata sekutarisira kunoitwa nevarayiridzi vese vemuZimbabwe, nekuti nyaya yemanegotiations haisi yekumba kwemunhu, inyaya yekumirira zvichemo zveruzhinji rwevashandi avo vanguri vafa nenzara munyika ino.
Tanzwawo kuti hurumende yaisawo patafura zvikamu gumi kubva muzana kana 10% zvemari iri kunzi inenge ichidaidzwa kunzi COVID-19 allowance yakanangana nevarayiridzi. Muri kutambirawo sei danho iroro?
Hurumende iri kunyanyorwisana nekutumidza mari mazita. Isu hatinei nemazita akawanda avari kudoma yemari, chatiri kuda chii mari inokwana inoita kuti mhuri dzedu dzirarame. Kana vati hongu vanoda kutipa 10% yecovid allowance kututsira pane imwe yatatigara tinayo, hatingairambe nenyaya yekuti vashandi zvokwadi vane risk yekubata covid. Asi zvaisiriwo mari inoita kuti ugaro hwemushandi ugadzirike, haiite kuti varayiridzi vakwanise kuwana zvikwanisiro zvinoita kuti vadzokere kumabasa. Saka hongu vangatambe vachidoma mazita vachitumidza mazita akasiyana siyana emari, asi dai vachingochimbidza kungotidzorera mari yedu 520 inokwana kuti vanhu vadzokere kumabasa zvikoro zvevhuru.
Avo vange vari mutungamiri weAdus vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mushure mekutaura navamasaraure tazotambira mashoko ekuti vamasaraure varwisa nemapurisa mumugwagwa unoenda kuchitungwiza, ndokubva vaenda navo kuchitungwiza Town Center Police Station. Studio 7 yakundikana kubata vamasaraure kuti tinzwe zvaitika. Kanawo mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati. Kambani yeUnited Refineries inoti yambomisa kuita basa rayo nepamusaka pedambudziko remvura riri kumuguta reBulawayo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wekambani yeUnited Refineries vabusisa moyo vati kambani yavo yambomira kugadzira zvainogadzira nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura.
Makambani edu aya mahombe anoshandisa mabhaira. Mabhaira anoda mvura yakawanda, saka kana pasina mvura hatigone kusvina mafuta. Tiri kutsvaga rubatsiro chaizvo kuzino anaiti city council yedu kuti vatibatsire kuti mafekitari akaita sedu aonekwe achidii. ina mafuta ya tikati sasi ponishu mbakasi ya nasi ya rojwa tunaita pano atizi teita kamba ni kusha ya mbura pano kakeo kakawanda mafeta kana pasina mbura zutu zito utanga kuchena maisho shoo ndio utangeta angusha wa rehabti.
Vamoyo vati hapana zvavanokwanisa kuita kunze kwekutarisira kukanzuru kuti igadzirise dambudziko rekushaikwa kwemvura. Kambani yeUnited Refineries inogadzira mafuta ekubikisa, sipo yekugezesa nezvimwe zvakadaro. Mukura anoona nezvekubudiswa kwemashoko muguta revulawayo hamainesi Sampofu vati madhamu anopa guta hasisina mvura, izvo zvave kupa kuti makambani ashaye mvura. Mukuru weAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vaReginald Shoko vati dambudziko rekushaikwa kwemvura rizidzwa muguta revulawayo, vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya iyi zvachose. Pave nenguva yakareba guta revulawayo rakatarisana nedambudziko rekushomeka kwemvura. Pane vanhu 13 vakashaya mumwedzi mishoma yapfuura nekuda kwezvirwere zvinokonzerwa nemvura yakasviba. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri kutaurwa nevatereri veStudio 7 pamusoro pesarudzo dzemuAmerica.
Maswera sei vashamwari veStudio 7. Nyaya yangu iri pasarudzo dziri kuitika kuAmerica. Trump anenge ane power, but ini kuona kwangu kana kuti zvandinofisa au zvandinoshuvira ndoshuvira dei Trump ambobvawo pachigaro. Trump anakei, ane attitude yayi I don't care. Saka kutongwa nemunhu akadaro kunonetsa. Munhu wekuti kana akataura chataura haadi kuoneswa, anongoti ndo zvandataura. Saka dai vangorusa vaTrump vaBiden vatora chinzvimbo, because vaBiden vanopromisa zvinhu zviri nani, plus vaBiden anenge munhu anofarira vanhu vatema. Trump handifungi kuti anofarira vanhu vatema. Saka kana maAfricans kana Africa handifungi kuti anofarira Trump. Saka Biden dai akahwina, ndochishuviro changu. Ndatenda ndinonzerei dhuve ndiri kuSouth Africa.
Ini pasarudzo idzi handinei nekuti wahwina ndiani. Kuhwina kwaTrump kwakanaka, kuhwina kwaBiden kwakanaka. Ini chandinongoda pamutungamiri wemuAmerica, mutungamiri unouya uine kodzero dzevana vemuZimbabwe, unokwanisa kuti kana mbavha nehori hwanyanya muZimbabwe wotemera nhatu masanctions, sezvatiri kuona zvakaitwa neatungamiri yese akabva muAmerica. Hapana wakambouya wechizosiya zvinhu zvichishata. Takaonawo kana ana Barack Obama naTrump wacho, hapana chakashata pane zvaari kuita muZimbabwe. Chakatoshata kuti Zimbabwe iregererwe kana ichiita uori hwakanyanya senge wairi kuita, kuti naana mai Munangagwa anosvike pakunzi abe gold ovhundusire mapurisa echiti handina gold randakatora, itai kudaro kunyika. Mapurisa otopedzera zvaanofanira kutotemerwa masanctions akawandisa kutowedzera pana aripo mashomo.
Ndiri kutaurawo ndiri paSouth Africa paEastern Cape. Ndinoitwa Frango. Ndiri kuda kutaurawo pamusoro pesarudzo dzavaTrump nawaJoe Biden, kuti waTrump wanyanya kusafisa wanhu, waTrump awadi wanhu wechitema, waTrump wari kuonekwa semunhu atadza nyika yeAmerica.
Izi ipfungwa dzevatereri veStudio 7 uye hadzinei nechekuita nepamire Studio 7 pane zviri kuitika musarudzo idzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zvakabuda musarudzo yemuAmerica zvichiri kuverengwa kuti paonekwe kuti ndiani mutungamiri mutsva weAmerica. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti nyika dzakawanda dziri kutarisira kushanduka kwehurumende yemuAmerica. Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzotaura pamusoro pekusungwa kwemutori wenhau ane mukurumbira munyika vaHopo Chingono. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare nhasi manheru na7 PM. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.